musangano wakaita zvakanaka, makansellers auya vakadiscussa zvinhu zvakakoshera party nezvakakoshera nyika nezvakakoshera vazhinji veZimbabwe. Council yaresolve kuti Congress ichaitwa musi wa24 na25 May wegoro ino, sezvamunoziva gore rino ndogore reCongress wemusangano wedu weMDC. Varoongororavo kurohwa kuri kuitwa vanhu, kuurawa kuri kuitwa vanhu nekusungwa kuri kuitwa maleaders eMDC. Vanhu vakati zvakadai hazvifanirwi kuramba zvichiitika, nezviri kuitwa nematare. Tatarisa humanitary policy yava mangudya, ndokuona kuti kuisa soti pachironda kuwedzera kuzvambura vana veZimbabwe nenhamo. Tazosangana nenyaya yedialogue, kuti dialogue panofanirwa kunge pane muyananisi.
Zvanzi makansellers haana kuuya akawanda, ndizvere vamafungu?
Zvinotishamisa kuti ndiani angati makansela haana kuya akawanda. Mukatarisa mapikicha, makansellers anga akawanda, vakazara. Yes, pane 1 or 2 or 3 vanenge vakatumwa kunze kwenyika, vanenge vakafirwa. It's a council ine mamembers mazhinji anosvika ku200. Saka kana 20 vakapa maapologies, koramu inenge ichiripo. Chakanaka pakanzuro chinongoitwa inyaya yekoramu ndo yakakosha. Zvokuti kana koramu yasvika, meeting inoenderana mberi ichifamba yakadaro.
Mataura kuti Congress ine kwamusi wa24 to 25 May. Tangatanzwa kuti varipo vazhinji vanga vachida kuti Congress itwe muna October. Zvabvumiranwa?
Zvabvumiranwa zvikafamba zvakanaka. Ndokanzuro ndopaino ndokuungana kwacho, maungana munotarisa kuti zvamuri kuita zviri pamutemo here. Kukurumidza kuri pamutemo, kuti nononokei kuri pamutemo. Izvaonekwa zvakafanira nekanzuro kuti ngatiitei zvekongresi. Tiri pati yedhemokrasi, hatina chatinotya. Tinoita kongresi yedu pajekerere tichiitevedzera bumbiro remutemo, toenda mberi neleadership inenge yabuda mukongresi.
Vanoda kukukwidza chinzvimbo chavachamisa vanobvumidzwa here? Nyaya iyi maitaurawo here?
Aiwa, kongresi yedu haifambi zvakadaro. Kongresi yedu haungosumuki semudzimu uchiti ndini ndini ndini. Unonominetwa nevanhu, vanhu vanonomineta kubva kumaprovinsi, kubva kuzasi. Haungomanyi uchingoti ndini ndoda kuenda apa. Kubva tichitanga MDC, vanhu vanonominetwa neleadership yekumaprovinsi,